yechishanu watabva takazosangana sevashandi tichimonitsa nekuongorora mafambiro aita zvinhu. Chinhu chakanyanya kubuda ndechekuti varwere vari kutambudzika zvakanyanya. Isu tinoziva kuti hakuna mushandi weutano angasiya murwere achirwara. Kunyange takaomerwa, kunyange mhuri dzedu dzakaomerwa, taiona kuti tirambe takabata basa, tambotanga kutaurira nehurumende, zvanga zvakanaka. Nekuti vakavapawo promisi yekuti vachagadzirisa zviri kunetsa maererano nemashandiro evashandi. Tichiona kutambudzika kunoita vanhu nekuziva kuti nguva kumashure kudzatakamboya tisaridzira, zvakatora nguva yakareba kuti hurumende izenge ichisangana nevashandi ichipa mhinduro kana kugadzirisa zvinenge zvarehwa nevashandi. Takaona kuti pamwe varwere vanganyanya kutambudzika, ndo zvatituma mushure mekunge tasangana nevatungamiri vevashandi kuti timbopa break, titi adjourn industrial action yedu for a period of 2 months. Tarisiro iri yekuti tinopawo hurumende nguva dzekutarisa nyaya dzatakanga takumbira, nyaya dzemari nekubhadharwa kwadzo. Hatipa nguva iyi varwere vanga vachibatsirika. Tinozviziva kuti ikonomi yedu haina kuita zvakanaka, vanhu vazhinji vari kune zvipatara zvehurumende zvine mitengo yakaderera zvikavharwa, vazhinji havana kuenda. Ndo zvakatisunda. Saka takanyora kuhurumende tichivazivisa kuti haakumbomira kuti tikwanise kubatsira vanhu.
Ko, kana hurumende yakasatambira zvamuri kuda, zvii zvamunozoita matanho apa amunotora?
Tamirira mhinduro yavo. Mushure mekunge vakoniwa kutipa mhinduro inotifadza, vashandi nekuomerwa kwavakaita vanenge vasisina imwe nzira kunze kwekudzokera paindustrial action nekusiya mabasa.
Pane vamwewo vari kuti vashandi vanga vachityisidzirwa nekuvhundutsirwa nevanofungidzirwa kunzi vasori pamwe nemapurisa, zvinogona kunge zvakaitawo kuti mudzokere kumabasa. Munoti?
Ndinokonfirma kuti pakaita kuchifidzirwa kwevashandi, kudhiretenwa, kuvictimizwa. Tinonzwa maripota anobva kuzvipatara zvizhinji muZimbabwe muno. Tinoziva kuti misangano yakanga tichiita nepamwe mapurisa anga achidiployiwa. Tinonzwa kuti kubhindura kwakarwa vasi. Zvese tinozviziva kuti pakanga paine kufunda nekuchifidzira kwanga kuchiitwa. Asi chakanyanya kutifunda kuti tidzokere pabasa handikuvhundutsirwa kana kuchifidzirwa, asi taiona kutambira kuri kuita. Tinogaroziva kuti hurumende inogaroreva kuti vashandi vanoda mari havana hanya nevanhu. Zvino takaronga nevatinobatana navo kuti gore rimweri tibudise pachena kuti matambudziko ari kunetsa munyaya dzeutano haasi kubva kuvashandi, asi kuti hurumende isiri kuterera.